Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 15/2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi.
Ichokwadi, tinotova basa ratiri kutambudzika naro izvozvi tiri kuramba tichinzwa mashoko akawanda kuti kune chimwe chipuka chatanga chinonzi fai.
Dzimwe nzvimbo kumaruwa dzinonzi dzaberekera ingwe vanopikisa vachiti vari kurwiswa nevasori nevezanupf pamberi pesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu.
Zvinotaura vaprofita venhema, zvinotaura mashoko emaprofita vanoti gomo ibvapa uenda. Mhosva yavanotaurira kudaro haisi nyowani, vari kudyiwa zvingaiti wa23 August.
Asi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Ukada kuzviita uchiti unonyanywa namari, you be disappointed. Because as munhu wese anoappreciata. Vamwe vanotokutsvinyira, vamwe vanoti kana iringe mvura, vamwe vanotokudira mvura. Vashoma vanozvinzwiswa chaappreciata.
Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki vovhara makomba mumigwagwa kuti vawane chouviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kune mimwe misha kunonzi kwatoberekera ingwe pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu, sezvo vamwe vanopikisa vari kuti vatanga kurohwa nekutyisidzirwa nevasori nevatsigiri vezanupf. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vakafanira kubata chitaro chasachigara weCitizens Coalition for Change kana kuti TCC mumasvingo vaSimon Ziki vanoti pane vanofungidzira kuti vasori nevatsigiri veZANPF vakasvika pamusha pavo nemuvhuro vakasiya vatyisidzira mhuri yavo.
Vanhu vezano vakasvika mumba pangu nezuro around something past the 3 vakasvika ndisipo, but vasiya vatiretina mhuri yangu vachitaura kuti tinotsvaka munhu uyu ende toda kumuratidza kuti 208 chakamusiya ari mupenyu this time tiri kumuuraya. Kati pano kuvhunduka kusarudza zvatinoda nokuti kwazosvika masiya iwo vachasvika vakaneta vakauraya vakasvika vavanouraya, but change is coming.
Kugogwe mudunhu rekumidlands vagari vemaruwa vakaita savashadrick mukandatsama vati vechidiki vezanupf vari kufamba mumisha yavo vachivimbisa mhirizhonga.
Kuno kwanombudziya takutotya because vakomana vari kufamba vachiti kana tikangoruza chete kunofiwa kunodeuka ropa kuno.
Asi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugadi vati bato ravo hariiti zvemhirizhonga.
Zvinotaura vaprofita venhema, zvinotaura mashoko emaprofita vanoti gomo ibvapa uenda. Mhosva yavanotaurira kudaro haisi nyowani, vari kudyiwa zvingaiti wa23 August. Sarudzo dzaparurwa, vanhu vachaenda kunovhota, vachavhotera ZANPF, ruzhinji ruchavhotera vamunangagwa.
Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vapita mutasa vati sangano ravo riri kutambira mashoko ezvemhirizhonga yezvematongero enyika akawanda.
Tiri kutarisira kuti SADC, African Union neUnited Nations vaongororowo mamirirwo akaita zvinhu nekugadzirwa kwaitwa sarudzo dzemuno, vapindire kuti zvinhu zvigadzikane zviitwe mugwara rebumbiro renyika, uyezve zviitwe mumutemo unotarisirwa pasi rose uye zviitwe murunyararo. Asi pari zvino tikuona kuti sarudzo hadzisina kumira zvakanaka.
Vamwe vari kupomerwa mhosva dzemhirizhonga ndevesangano Forever Association in Zimbabwe kana kuti FAZ. Mumwe anozviti mutungamiriri wesangano iri vakuda kwashe musanga varamba kuti vari kuita nezvemhirizhonga. Panyaya yekuti vari kufamba vachinyora mazita evanhu vanenge vatarisa kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti, vamusanga vati ichokwadi.
Ipapapo hapatomborina chakaipa nezvatinenge taita. As far as we are concerned, vanhu vari kudaro, each and every entity ine nzira yayo Yeah, you know, we are with 20 young research and that service. So that is Susu, Ukona Vana Vendu, Vanigavaka Gara, Varikura, Vagara, Vasha Vere Petro, Nema Poly Officers, Kate, Nesbet, Varikuri, Wotarisa O, Avana Wana Vinengo, Tetu, Varimuma Structures, Edia Tinoki Masero, Ndo Avana Zongo Morosa, Ubuat Awaya Zocheka, Nongo Nero Pass with Aoya.
Mutungamiri webato RCCC vanoso nchamisa nezuro vakashora sangano iri nekupeshedzera mhirizhonga.
Ichokwadi, choti vabasa rapiruto tambudzika narezvozvi, zvinoramba chinzwa mashoko akawanda kuti kune chimwe chipuka chatanga chinonzi fazi. Anisi kuti fazi yacho chii ivhazi here kana kuti chii asi tinongonzwa chinhu kuti chiri chirongwa chabva kunharaunda dzakasiyana siyana. Itwa na iyo amunangagwa ndo mukuru wacho amene kuwakachironga achifambisa se ariti batiro hurumende asinozi batiro hurumende saka achinongova chitukwani chatakanzwa chamuka chidengenene munyika zvino munoziva kuti isusu basa redu nderekuona kuti zvitukwani zvese zvibatwe zvitandwe nekuti mukaona maitwa zvitukwani mushayo hamuna rugare.
Mutauriri wekomisheni yeNational Peace and Reconciliation NPRC vaObert Gutu vakurudzira vari kushungurudzwa kuti vamhangere kubazi ravo.
Kana pane vanenge vachitiwa vashungurudzwa kunga vashungurudzwa nani zvake vane kodzero yokuuya kodzero yokudaro nokuti isu seNPRC tinomirira kuti tipiwe macomplaints kana macomplaints asvika kwatiri tomaferefeta. Tama ferefeta toedza kuyananisa vanhu vanomangara nevanomangarirwa kuti pave nerunyararo.
Vamwe vagari vanoti kunyange vari kumangara nyaya dzekutyidzirwa kumapurisa hapana vanosungwa asi vanopingisa vachisungwa. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vatabva kwanotaura nezvenyaya iyi vachiti vange vakabatikana. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International mugwaro raro remwedzi wapera rakati nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika nekutyidzirwa kwevanhu dziri kuwedzera uye riri kurudzira hurumende kuti iferefete nekusunga vari kuita izvi. Pose panoitwa sarudzo muZimbabwe, mhirizhonga inowedzera ropa richideuka. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa Gurino vari kuvimbisa sarudzo dzakachena. Vanopikisa vanoti vanotenda maruva vadya chakata. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, chini Godfrey Mtimba.
Nekuda kwekushaya mabasa vechidiki vemuZimbabwe maguta vanoti vave kuita mabasa ekugadzira migwagwa yaparara vachipiwa mibhadharo nevatyairi vedzimotokari avo vanenge vavanzwirawo tsitsi. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki anoita basa rekuvhara makomba mumigwagwa ndiva Tenius Munjoma, avo vanogara mumusha weveruzhinji weTinald South muguta reHarare.
Hatira zvekuita zvingatiraramisa mukati meupenyu, but tinozongopedzisira takutora madhaka iwaya tichiisa murod. Vane motikari dzavo vanenge vari kutipawo mari.
Vawari Nchireka, murume wechidiki ane vana vashanu nemudzimai, vanoti kunyange zvakavaomera kufamba vachigadzira migwagwa kuri kuita kuti zvinhu zvivaitirewo nani.
Basa nakadzidza handina, asi basa ndoziva ndinoita zveplumbing, daga boy flow, kuisa flow ndoisawo flow, kuchera mugodhi ndochera, kuchera magomba ndochera, masoka wayi ndinochera. Saka dzidzozvo ndaimboita zvekumining kumazowe, asi ndinoona kuti kunoda kuona kuti pasi pachokwausyisa ndimunhu anorwara, ndimunhu anonwa mapirisi. Andamna angwasa ndibatsirawo, saka zvima zveparodi izvi panongwa mapirisi ndikazongwa ndomwana kanoitawo zvimongwa ndomwana ndakanoita, asi basa remapoti ndinoona kuti zvinenge zvinani.
Asi vachireka vanosvivirawo kuti dai vawana basa rekuzviitira kuitira kuti mhuri yavo naivo vararame zviri nani. Muzvare Faith Nyanete vanotiwo naivowo havachisina dzimwe nzira dzakachena dzekuti vawane raramo kunze kwokuitawo zvekugadzira migwagwa yadai kuparara munharaunda dzavanogara dzakaita seAshton Park.
Vanhu vazhinji zvinoitwa nevakadzi vanoita kakuita kakuda kuzvishora, asi manje Mwari hadaro manje. Kozi nyini zvandinotenda zvekuti hapana basa rinoitwa nemurume mukadzi raasingagoni, pfungwa dzako chete. Ende tinge takapiwa zvipo zvakasiyana, pamwe tisimba karona kupiwa mwa tinozvika zvekudhaka nani tombobata zvekudhaka but Mwari anosikwa nezvakasiya.
Muzare Nyanete vanotiwo mari handibedzi inoita kuti vanhu vakaita saivo vawanikwe vachigadzirisa migwagwa.
Ukada kuzviita uchiti unonyanyowana mari, you'll be disappointed. Because as munhu wese anoappreciata. Vamwe vanotokutsvinyira, vamwe vanoti kana iringe mvura, vamwe vanotokudira mvura. Vashoma vanozvinzwisa chiappreciata. Saka for me, yes, appreciation inodiwa because basa racho rinorwadza. Because kudiga diga chii, kuchipisa and all that. But because une passion. Chishandakaona everything choda iswa ne passion.
Mumwe wevechidiki muzan PF vataura ikandishaya vanoti havana chakaipa chavanoona pakushanda kuri kuita vechidiki vachivhara makomba memigwagwa yadai kuparara mumaguta.
Mukatasa vechidiki vese vanovhara mapotwa vanhu vanoda nyika yavo pamunhu vazhinji vacho kana kuti vese ndevedu vezano PF ivo havavhare mapotwa vachikumbira mari uyezve havavhare mapotwa nekuti havaende kubasa kwete vari kuvhara mapotho nekuti vanoona kuti anovakanganisa mafambiro ivo pachavo. Vanovhara mapotho nekuti vanonzwisa kuti anofanira kunge aine basa rekuvhara mapotho. Inove kanzuro yeCCC, kanzuro yeMDC yakundikana iri kungoba mari.
Asi vaElvis Mugari vanova mumwe wevechidiki muCitizens Coalition for Change vanoti ivo zviri kuitwa nevechidiki vachizvipa vega mabasa ekugadzira migwagwa yemumaguta zvinoradza kutadza basa kweZANPF.
Munyika iri kushanda zvakanaka. Vana vechidiki vanhu vane pfungwa dziri progressive dzekuti vanoda kuvaka nyika yavo. Ndosaka tichiona vachivhara maportals muZimbabwe. Saka izvozvo zvinoratidza kuti pfungwa dzavo ipfungwa dzekuda kuona budiriro munyika mavo. Asi hurumende yavo inovaregerera. Hurumende yavo Munangagwa iri kutungamirira Zimbabwe iri kuvaregerera isi kuvapa mikana nekuti yatadza zvachose kuvhura mikana yemabasa ekuti vechidiki vaone zvokuita mupenyu wavo.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaInnocent Ruende vanoti harizi basa remunhu wese wese kugadzira migwagwa yemumaguta asi kutendere makanzuru.
Basa rekugadzira mugwagwa rinotarisirwa kunge richiitwa nekanzuru yeHarare. Tinoona vayutsu vachipinda murodhi vachigadzira izvi hazvisi pamutemo. Vachibhadharisa vanhu.
Varuende vanoti kanzuro yavo haisi kuwana mari kubva kuZimbabwe National Roads Administration kana kuti ZINARA yekugadzirisa migwagwa yeguta ravo. Studio 7 haina kukwanisa kubata veZINARA kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa munyika izvo zviri kupa kuti vechidiki vatsvagewo nzira dzinovararamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Pepa naure Herald rine nyaya yekuti China yatendera mamwe makambani anorima michero kuti atengesere nyika iyi. Padande mutande remuzinda wenyika iyi muHarare, China yaburitsa mazita emakambani ari kubvumidzwa kutengesa michero anosanganisira Bishop Stone Estates, BK Kahood PL, Broadbridge Investments, TA, Mazoe Citrus Estates, nemamwe. Bepa nau rechronicle rine nyaya yekuti kambani ye National Social Security Authority kana kuti NASA inoti ichaita hurukuro nedare reparamende dzakanangana nekujekesa mashandiro ayo. Izvi zvinotevera tsamba yenyunyuto yakanyorwa nevamwe vari pamudyandigere vachiti havasi kufara nekutadza kutora mari dzavo uye vachitiwo mari yacho yavari kupiwa neNASA ishoma. Bepa nau repadande mutande reZim Live rine nyaya yekuti mumwe mudzimai Christine Yolanda Gumira ane makore makumi matatu akapfurwa akafa mumugwagwa masikati machena muCape Town, South Africa nemusi wa25 mwedzi wapera uye anonzi chizvarwa cheZimbabwe. Bepanau iri rinoti mudzimai uyu ainge amboudza mapurisa kuti pane vaimutyisidzira mushure mekunge ati aida kupa uchapupu panyaya yemumwe mupurisa ainge apfuura shamwari yake. Iko zvino yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kana muchitonga muchatonga ikoko kuno aditongwe opposite masimba edu achashanda ikoko kuno aditongwe opposite party kwaba atitongwe opposite party hazviite kuno kuZimbabwe anzwa pane inga obude mucheri chichi iwo anongonyora madziro eparliament zvekeze kunyora madziro eoffice vanofira imomo apana pamberi nekutonga twada mundandi apana kana muchitonga muchatonga iko muchatonga ikoko kujoni noti kuno twada
mazera studio 7 apa gore rino inangu maonera angu sedunga munhu ndinoona kuti gore rino rakaipa gore rino rakaipa pama election apa maonera angu ndinoona kuti MDC vari kuzvivhukira nenyaya yekupedzera masankisheni nokuti vanhu vazhinji tonza chero matinofamba vanongotaura nyaya yekuti tiri vemdc but tiri kungofa zvenechana tiri kungotambura saka dai vanga vachibatana pakuti vanhu vedu vasapane zvara vakutivhotera zvino saka tiri kungovhotera zanupf zvotori nani nokuti todowana 1 2 3 saka vemdc gore rino maonero angu ndinoona sekuti pakaipa nokuti zanu yakasunga musana
makadi vashamana restudio 7 makadi mose koko nauya ndaya nayo ndeyekungoti uyu anozviti munangagwa uyu ari kungonyanya kudei kumachechu ari kufamba kumachechu nguva inoi yekuti takuda kuvhota achindovapa mari
tiawane vatsigiri kuva machechi uku zvinombofamba sei. Anotozvirova nodundu achiti takagadzira marodhi nekupa vanhu mazitisheti asina basa rose. Tinodya mazitisheti reiwavo, tinokwanisa here kufamba mumarodhi unogadzira vavo tisina chunhu kutine nzara?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina divi ratinorerekera. Vateereri, tumirai mazwi kana kuti mashoko enyu paWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotumira mashoko muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tinoda kukuyeuchidzai kuti musanyanya kurebesa mashoko enyu amunotumira. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vanonzi vakafa mushure mekunge imwe ndege diki yemhando yeCessna Citation yadonha mudunhu reWest Virginia muAmerica nezuro. Ndege iyi inonzi yakambotenderera matunhu akawanda uye ikabhururukawo munzvimbo dzisingabvumidzwe muWashington DC. Ndege dzehondo dzakambotumirwa kuti dzione kuti chii chainge ichiita kuti ndege iyi irambe ichitenderera, asi dzinonzi handidzo dzakaidonedza. Kunyange hazvo dzakakanda bambo kana dzichiedza kuzivisa mutyairi wendege iyi kuti ainge achibhururuka munzvimbo dzisingabvumidzwi. Zvinonzi ndege iyi yainge ichingobhururuka yega, uye hapasi kuzivikanwa kuti chii chakaita kuti mutyairi nevamwe vanhu vaivo mundege umu vatadze kufema zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzendege dzinoti vatyairi vendege vanogona kutadza kufema, zvinoita kuti vagume vafa vakasawana mweya kana kuti oxygen nekukasika. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu vemuHaiti vanonzi vave kutora mutemo vachisa mumaoko avo zvichitevera kutadza kutora matanho kwemapurisa kusunga vari kuita zvechigevenga vachiuraya vanhu, kuvabata chibharo nekuvabira. Mimwe misha yemuHaiti inonzi nevagari yave kurambidzwa kupinda vanhuwo zvavo pasina chikonzero chakati tsvikiti. Muguta guru renyika iyi Report Our Prince, chikamu chinosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% chinonzi chiri pasi pevanoita zvechigevenga ava. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yevanhu vari kuuya kuzotsvaga upoteri muAmerica rinova dambudziko rinogara rakakonzera gakava pakati pebato remaRepublicans neremaDemocrats. MaRepublicans anoda kuti padzikwe mitemo yakaomarara kudzivirira vanhu kuti vasapotere muAmerica, asi maDemocrats anoti panofanira kuitwa zvinochengetedza kodzero dzevapoteri. Kubva muna 1988 vanhu zviuru zvisere kana kuti 8,000 vakafa paborda reAmerica neMexico kudivi reTexas vachiedza kutsvaga upoteri muAmerica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanogara kuTexas. Tatanga nekuvabvunza nezvekufa kwevanhu pabhodha reAmerica neMexico.
Uko wakadai kuitika kumabhodha uko runokonzerwa nenyaya yekuti vanhu vanenge vachida kupfuura bhodha reAmerica vachishandisa dzimwe nzendo dzinoita senge dzisina kunyatsomira zvakanaka pachirungu, dzinonzi dziri dangerous. And tinoona kuti vakawanda vacho vanenge vachibva vachisvika pabhodha ipapo vanenge vachibva nzendo dzakareba, uyezve pavanozosvika pabhodha apa vanenge vachiexpecta kubatsirwa, and vakashaya rubatsiro rwacho irworwo ndo zvimwe zvinhu zvinozoita kuti vanhu vazofa nekuonekwa wona dzimwe tsaona dzakasiyana siyana. Uyezve tinoziva kuti kuno ku Texas ma weather conditions especially kana ari musama haana kumira zvakanaka, kunopisa zvinoshura zvokuti kana vanhu vakasawanika rubatsiro ipapo zvinokonzesa rufu.
Ko chii chinopawo kuti iro dambudziko iri rinetse kugadzirisa muAmerica revanhu vanenge vachida kuedza kuti vatsvage upoteri?
Tinoona kuti tichitarisa kumabhodha ikoko kune vanhu vakawanda vanenge vachida kutsvaga upoteri panguva imwe chete, and the system yeAmerica yeimmigration inganzi high system iri so much yatingati helpful nokuti pane atingati nyaya dzakawanda dzawanikwa dzichitongwa kana kuti dzine mabacklog. Saka kana vanhu vachisvika pabhodha ipapo tinoona kuti zvinhu zvinoita kuti munhu amire nguva yakareba asati aprocesswa neimmigration. Saka izvi ndozvinozokonzesa kuti paite madelays akadai so kuti vanhu vanonoka kuprocesswa kuti vawanike vachiwanikwa rubatsiro pabhodha.
Vanhu ava tingati vari kungobva kunyika dzekuLatin America here vanenge vachitsvaga upoteri kana kuti nekune dzimwewo nyika dzisiri muLatin America?
Pane nyika dzakasiyana siyana. Tozva kuti pane vanhu vari kubvawo kunyika dzakaita sana Haiti, vanhu vari kubva kunyika dziri kuAfrica dzakasiyana siyana. Kunyangwe vekuZimbabwe chaiyo chaiko vanokuwanikwa varipo pabhodha ipapo, but nyaya yekuti dzimwe nyika dziri muLatin America dziri padhuze neAmerica ndozvinotoonekwa zvichiona vanhu vakawanda vachikwanisa kuuya vane uwandu hwavo, and zvichionekwa kuti ndivo vanhu vanozoonekwa vachinzi vakawanda pabhodha nokuda kwekuti nyika dzavo dziri padhuze neAmerica.
Ivo vanenge vachitsvaga upoteri ava tinoona dzimwe nguva vanotumirwa kunana Washington DC nenzvimbo dzakasiyana siyana neiro dunhu reTexas, zvinenge zvichinyatsofamba sei?
Izvi zvakadai so zvinhu zvinofanwa zvisingaitiwi, nekuti kana munhu atopinda muno muAmerica ane right yekuprotektwa nehurumende. Saka zviri kuitwa neTexas zvoku aonekwa vachiisa vanhu mumabhazi vachiendesa kune amwe matunhu kana kuti amwe macities or states, zvinhu zvinova zvinotoaffecta zvekare marights emaimmigrants. Because kuuya uchitsvaga upoteri haizi mhosva, and kana munhu atotsvaga upoteri zvinoreva kuti munhu iyeye antoe nenyaya dzakewo dziri kutomunetsa kana kuti antori mudanger. Saka kana akazouya achiiswa mune dzimwe macities pasina tingati mamajors anova achiiswa kuti vawanikwa vachibatsirwa, ndozvimwe zvinokwanisa zvichikonzesawo zvekare kuti paite yatingati pachirungu perpetuation of suffering yemunhu iyeye. Saka tinoona zvekare kuti mumatunhu ayo kana kuti mastates vari kubatsirwa zvavo vari kusvika vachiiswa mumahotera, but chiri kunetsa manje ndechekuti kana vadaro manje nyaya yavo yeupoteri haichanyanyo kufamba semafambiro ainge ichiita. Tiona vachiita madelays kuti munhu achikwanisa kuva achipotera nyaya yake, kuti kana apoterawo zvekare azokwanisa kuva achipuwa mvumo yekuzoshandira kuti azowanawo mari yekuzochengetedza zvinhu zvinova zviri kudhileya nekuda kwekufambiswa kwavari kuita vachibva pabhodha reTexas vachinza kuna mumatunhu.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dzimwe nzvimbo kumaruwa dzinonzi dzaberekera ingwe, sezvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri vebato reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti vari kuzorwa mafuta yenguruve yavasina kudya, vachiti vanopikisa vari kutya kukundwa sarudzo. Nekuda kwekushaya mabasa, vamwe vechidiki vave kuvhara makomba migwagwa muHarare kuti vakwanisewo kuwana chouviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.